Vechidiki vakazvarwa vaine utachiona vanoti kunyange hazvo vachitambira zvavari, vanoti munzvimbo dzavanogara vachiri kusemwa zvakanyanya, uye vanotiwo kurarama neHIV and AIDS kwakaoma kunyanya kwavari vechidiki. Muzvare Tandowengos Moyo vakazvarwa vane HIV. Muzvare Moyo vanoti kunyange hazvo vakagamuchira zvavari, veruzhinji havasati vanzwisisa nezveHIV and AIDS. Muzvare Moyo vanoti vanodanwa nemasitema dunurirwa.
Kumaschools stigma is still there because vanhu vanenge vachiri chipo anorarama nemuzvezve. Why can't I play nemunhu agorarama nemuzvezve? Because unozadza navana vana knowledge of how HIV tapurirwana sei havasikuziva.
Nekuda kwekusarudzwa uku, vechidiki vanorarama neutachiona vamudunhu reMidlands vanoti kuburikidza nesangano rakazvimirira rega reAfricaid zvandiri, vakaumba boka ravo rinonzi Community Adolescent Treatment Supporters kana kuti CADS kuti vabatsirane sevechidiki kutambira zvavari. Muzvare Moyo vanoti nekuda kwokuti ivo vakabetserwawo kunzwisisa HIV and AIDS nevamwewo, vava kubatsirawo vamwe vechidiki vari kuraramawo neutachiona.
Inini chakandiswa kuti ndishande as a CADS. CADS zvimire vati Community Adolescent Treatment Supporter. Ndinoshanda ndichibetsera vamwe vana vari kurarama vaine utachiona. Chakandiswa kuti ndide kushanda ndiri muCADS. It is like kuti ndakaenda kumasupport group, I attended the support group. Uye pandaka encourage vane vamwe vangu kuti kuva neutachiona, that is not the end of my life. So ndozvakazondiencourage kuti ndidewo kubetserawo vamwe vanhu ndichivayeopa.
Imwe nhengo yeCADS inoshandira kumakepesi muLower Gweru, muzvare Angela Lovu, vanoti zvakaoma kurarama neutachiona, asi vanoti vechidiki vanogona kubatsirana kuti vagashire zvavanenge vari. Vakosten Chuma ndeimwe nhengo yeketsi nemakore makumi maviri uye ichigara kuLower Gweru. Vachuma vanoti vakakura vachirwara zvikuru, asi nekushaya ruzivo nenyaya dzechirwere ichi vaienda kudzin'anga.
Chakandikosha kuti ndiuye kusupport group. Ndairwara ndakatestwa muna 2010 neMSF ende situation yanga iriko ndekuti tairwara tichienda kunyanga zvese tichibuda maronda. But after that ndatestiwa ndakazouya kumasupport group ndichida kuzowana ruzivo kune vamwe vangu. Ndakawana ruzivo after ruzivo ndikachengetedza ndikazopa willing kuti ndiende kunobetsera vamwe vangu kuti vanyatsodzidza kuti kurarama neutachiona kuzikupera kwalive.
Vachuma vanoti kunyange hazvo kumamisha vanhu vave kunzwisisawo nezveHIV and AIDS kusanganisira vechidiki, hurumende ichine basa hombe rekurwisa chirwere ichi.
So far kumamisha hazviri kutambirika, but nenyaya yekuti partners vari kubetsera, but vachibetsera hazina funding. Dai kune funding yekuti tibobetsera vari kurwara vacho vachiwana mari dzekuenda kuchipatara zokutora maviral loads zvese nezakasiyana-siyana nemasupport group acho kuti asumuke ave nemaproject mayouth kuti tingokwanisa kutengesa small medium enterprises.
Nhengo dzeCADS dziri kukurudzirawo hurumende kuti iwanise vechidika vamari yekutangawo mabasa emaoko. Vanotiwo kunyange hazvo vachiwana mapiritsi pachena, vanorarama neutachiona vanodawo mari yekuti vakwanise kuzviriritira zvakanaka, kusanganisira kudya chikafu chine utano. Vachitaura pazuva reWorld AIDS Day muKwekwe svondo rapera, mutevedzeri wemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakati hurumende iri kurwisa zvikuru kupedza dambudziko reHIV and AIDS. Vakatiwo hurumende iri kupa madzimai akazvitakura mishonga yekuti vasatapurira utachiona kuvana vavo vasati vazvarwa kana kuti pakusvara. vanoti pari zvino vana vanomwe chete kubva pamadzimai akazvitakura zana ndoo vari kutapurirwa utachiona. Vachitaurawo pamhemberero idzi dzakaitirwa mumbizo kukwekwe mumiririri weAmerica muZimbabwe, ambassador Harry Thomas vakatiwo nyika yavo icharamba ichibatsira Zimbabwe kuti ipedze dambudziko iri panosvika gore ra2030. Nyanzvi munyaya dzeutano dzinotiwo vanhu vasina HIV vanogona kushandisawo mishonga yekunwa kuitira kuti vasabate utachiona. Asi nyanzvi idzi dzinotiwo munhu anofanirwa kutanga aenda kuna chiremba odzwa mhando yemishonga wokunwa senzira yekudzivirira. Ndakamirira Studio 7 Muharare, ndini Patricia Mudadigwa.